Mushiro yemekupedza nguva yakareba pachina kurira mwanyoka menyu nenyaya yekuita musangano unounza pamwe chete vashandi vashandirwe nehurumende weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Musangano uyu wave kutarisirwa kuitwa vhiki rinouya. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vatenda kuti pazowiriranwa zuva rekuita musangano uyu.
Dzakaendeswa nyaya idzodzo kuma piastas kana kuti kuma committees ari pasi, ma committees agara masvondo maira fura akataura hurukuro idzodzo kukadoma vakatopedza. Iyo zvino takutomirira kuti kana zvafamba zvakanaka musi wa5 the main TNF inenge yakutoreceive report iri kubva kukadoma.
Mashoko aya atinirwawo nemutungamiri wetsangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Wongu ndo zvina ratadzivisa nehurumende kuti musi wa5.
Ko zvii chaizvo zviri kudiwa nevashandi? Tabvunza vamoyo.
Isisu nguva dzakawanda kuaido takagara tichitsvaga rubatsiro panyaya yekuona kuti kodzero dzevashandi dzinoremekedzwa. Ndizvo zvatiri kutarisa kuti zvinofanira kuva zvichionwa neaido. Saka pavanoronga maprograms avo kana urongwa hwavo tinenge tichitaura isisu kuti chionaika kuti tingati mainternational labor standards kana kuti maconvention Zimbabwe inenge yakasaina kana kuti yakakomita kuti ichatevedzera anotevedzerwa maconventions acho. Saka ndizvo zvatinenge tichitarisira kuti aido inenge iri watchdog kutoona kuti zvainyika zvayakatendera kana kuti kusaina kuti ndizvo zvatichaita ndizvo zvinoteedzerwa here.
Pane zviri kutarisirwa nevashandirwi vamurefu vanopindura.
Zvandataura ndataura in general terms nekuti zvatiri kutaura chaizvo zviri paagenda tine marecommendations anenge akaitwa. Saka takazvinoreva kuti hatisati akupublisha kusvikira tazvitaura paTNF. Asi generali tiri kuda kutarisa nenyaya dzekuti itostabilize nyaya dzeekonomi yedu. Pane mamezures atinoda kuti aiswe kuti ikonomi yedu itostabilize. Hatina dzidzo dzatakukwanisa kutida maari. Then tinodawo kuti karenzi yedu itostabilize. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuda kunotaurirana kuti zvatingaite kuti izvozvo zviitike kuti ikonomi itostabilize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti zvakakosha kutaura nyaya yemari iyi.
Idzo nyaya nyaya dzestability yemacroeconomics dzestability even makata currency nyaya dzecurrency nyaya dziri kunetsa mazuva ano. Makatona ikonomi iri yakuita dollarize by itself. Nyaya dzeinflation dziri kukonzesa kuti vanhu valose confidence nelocal kane Zimbabwe do makaona even manisika yandenge yatidzikamei pakati paNovhemba nekutanga kwaJanuary but tikuona kuti panenge pakritica ebit of kusadzikama pamisika yeforeign exchange.
Gurukota rezvevashandirwi muzvinafundo Paul Mavhima vanotiwo vari kuda kuti patangwe hofisi inenge yakamirira TNF vachibatsirwa neInternational Labour Organization. VaMavhima, vaMurefu navaMoyo pari zvino vari kuVictoria Falls kumusangano uri kukokerwa neInternational Labour Organization. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisa runyoro rwavo pachibvumirano cheTNF kuti uve mutemo nechinangwa chekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere.